Vachitaura nevatori venhau pamusoro pemabatirwo evashandi vehurumende pamwe nekuvhara kuri kuita makambani akawanda munyika, gurukota reMDCT risiri muhurumende richiona nezvevashandi, amai Paulina Mupariwa vanoti hapana chekutombozeya pabhajeti re4.2 billion rakaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa mwedzi wapfuura.
Isusu bhajeti irori mukaritarisa pasina kana kuti kudii, muri kutongoona kuti hamuna chirimo chevarombo, hamuna chirimo chavashandi, hamuna chirimo chavanhu. Saka irori bhajeti irungori bhajeti rezanupf, harina chinhu chevanhu, hachina chinhu chinobatsira kana mumwe.
Nhengo dzedare reparamende dzichaziya bhajeti iri uye dzinofanira kuripasisa risati ratanga kushanda. Asi kunyange nhengo dzedare iri kubva kuMDC dzikasatsigira bhajeti iri, nhengo dzezanupf dzinogona kuripasisa sezvo dzakawanda kudarika zvikamu zvinodiwa kuti bhajeti ripase. Hatina kukwanisa kutaura nemukokeri wezanupf muparamende vaJoram Gumbo kana mutevedzeri wavo amai Mandichimene kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare dzavo. Amai Mupariwa vashorawo gurukota rinoona nezvavashandi vaNicholas Goche nekuvhundutsira vashandi vehurumende vari kuda kuratidzira svondo rinouya vachitsutsumwa nekutadza kuri kuita hurumende kuvatambirisa mari dzavanoda. Vati zviri kuitwa navaGoche zvinotyora bumbiro idzva remutemo iro rinopa vashandi kodzero dzekuratidzira. Mukutanga kwesvondo rino, vaGoche vakayambira kuti vachatorera matanho vashandi vehurumende vacharatidzira zvisiri pamutemo, izvo zviri kushorwa naamai Mupariwa.
VaGoche vari kutoratidza kuti havadi kuti izvozvo zviitwe, zvinova zvinodambura kodzero dzavashandi nekuda kwokuti ILO yatinoti International Labour Organization, isusu tiri vamwe vakasaina mitemo iyoyo kuti tinoitevera. Saka tiri kuzoona kuti minista vaakutoti havatodi kuti vashandi vave vanotedzera kodzero dzavo. Constitution itsva yakaitwa iko zvino iri kutopa kodzero dzakanyanya kuvashandi, vanobvumirwa kuramwa mabasa, vanobvumirwa kudemonstrate.
Vatiwo kusawirirana kuri masangano evashandi vehurumende kuri kukonzerwa nenyaya yekuti ZANUPF haisi kuda kuvandudza mitemo inoona nezvevashandi pamwe nekuvapa simba panhaurirano dzemuhoro nemashandiro avanoita. Vatiwo kutsamwa kwevashandi vehurumende kunokonzerwa nekutadza kwehurumende yezanupf kubhadhara mihoro inovafadza sezvayaivavimbisa apo yaitsvaga rutsigiro musarudzo dzapfuura. Hatina kukwanisa kubata vaGoche kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mukutanga kwesvondo rino, vaGoche vakati hurumende ichawedzera mihoro yevashandi vayo, asi havana kutaura kuti ichawedzera zvakadii, vachiti izvi zvichabuda munhaurirano dzairi kuita nevashandi vayo. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoda kuti mushandi anotambira mari yepasi atambire madhora mazana mashanu nemakumana nechidimbu kubva pamadhora mazana matatu pari zvino. Vamwe vashandi mubazi ravaGoche pamwe nebazi rezvemari vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti hurumende pari zvino haina mari yekutambirisa vashandi vayo mari dzavanoda. Amai Mupariwa vatiwo bato ravo harisi kufara nenyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vari kurasikirwa nemabasa sezvo makambani mazhinji ari kuvhara nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.